Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nusangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikumi 3 2020. Makateerera ku Studio 7 ndipinyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamazana maviri nevatanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira manheru anhasi. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rurukurudzira vashandi kuti kutanga mwedzi uno varambe kubhadharwa nemari yemunyika. Kuratidzira kune mhirizhonga mukati kuramba kuchienderera mberi muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwakwira kusvika pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu uhwu hunogona kunge hwakakura zvakanyanya sezvo vanhu vari kuvhenekwa vari vashoma. Gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo vakaudza dare reparamende kuti hurumende iri kutatarika kutenga zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu kana kuti matest kits. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29. Pavanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vaviri vavo vakabva kuBotswana asi mumwe chete akachibatira munyika. Vari kubva kune dzimwe nyika vakawanda ndivo vari kubatwa nechirwere ichi. Nezuro munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJames Manzou vakati vakakumbirawo mari inosvika zviuru mazana matatu kana kuti $300,000 kubazi rezvemari kuti vatenge matiketi endege kuitira kuti vabatsire zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudawo kudzoka kumusha asi havana kuwana mhinduro. Mukuzeya nezvenyaya yecoronavirus iyi, Tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike tikatanga nekuvabvunza kuti sei uwandu hwevanhu huri kuramba uchikwira.
Uwandu hwemacases ecoronavirus munguva ino yatiri zvinotiratidza kuti dzidziso maringe nechirwere cheCOVID-19 inofanirwa kuwedzerwa. Vanhu vanofanirwa kupiwa dzidziso kuti sezvo pasati pawanikwa mushonga yatingati vaccine iya, chirwere cheCOVID tichinacho.
Saka veruzhinji semaonerenyu vanenge vachitarisirwa kuti vaite sei chaizvo?
Veruzhinji vanofanirwa kutevedzera zviri kutaurwa nana mazvikokota munyaya dzezveutano. Nyaya yekupfekwa kwemaface mask inofanirwa kuenderera mberi. Nyaya yesocial distancing inofanirwa kuenderera mberi. Nyaya yekuiva neutsanana huri pamusoro-soro, kungave uchikosora kana kuhetsura, zvinofanirwa kuenderera mberi mukutevedzerwa.
Tiri kuonawo kuti dambudziko guru rave kukonzerwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunze kwenyika. Pangaitwe sei ipapa?
Ipapo panofanirwa kuiswa mamezhazi. Tiri kuona kuti vamwe vacho vari kupoya vachipinda munyika nenzvimbo dziya atingati maundesignated entry points. izvozvo zvinofanirwa kudzivirirwa izvozvo kuitira kuti mumwe nemumwe ari kudzoka munyika anga achipinda nepaborda apo panoita kuti vanyatsoongororwa apo vachinge vapinda munyika. Kwouyawo zvekare nyaya yevemagonyeti avo vari kusimagula vanhu vachipinda navo munyika inofanirwawo zvekare kugadziriswa nyau iyoyo.
Vamwe vari kuti kwaitawo dambudziko kuma quarantine centers uko vanhu havasi kuvhenekwa zvakakwana uye hakuna zvikwanisiro. Munoona sei nyaya iyi, ingagadziriswawo sei?
Maquarantine centers aya anofanirwa kupiwa zvakakwana zvekuita kuti vaya vanenge vapinda mumaquarantine center vange vaine zvekushandisa zvakakwana. Chingave chiri chikafu, zvingave ari magumbeza, ingave iri nyaya yemvura, zvine izvozvo zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, World Health Organization inoti muAfrica uwandu hwevanhu vabatwa neutachiwana hwecoronavirus wadarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 157,000. Vapora vachidarika zviuru makumi matanhatu nezvinomwe kana kuti 67,000. Vashaya vari zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mana kana kuti 6.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vanodarika mazana matatu nemakumi masere ezviuru kana kuti 380,000. Vapora kusvika pari zvino vadarika mamiriyoni maviri nemazana matanhatu ezviuru kana kuti 2.6 million. Mashoko atiri kutambira anoti gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vakomekedzwa nedare redzimhosva kuti vachenise nzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vari muquarantine. VaMoyo vanzi vanofanira kuona kuti nzvimbo idzi dzine zvose zvinodiwa kuitira kuti vanhu vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Mutongo wedare uyu unotevera nyaya yakaiswa mudare nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rikurudzira vashandi kuti kutanga mwedzi uno varambe kubhadharwa nemari yemunyika iyo vati iri kuramba ichipera simba. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vati nekuda kwekuondomoka kwaita upfumi munyika, mari dziri kutambirwa nevashandi hadzina zvadzichatenga, nekudaro vashandi vanofanirwa kuramba kutambiriswa mari yavati isina chainobatsira nacho.
Upfumi hauna kumira zvakanaka hwenyika, ngatibatane ruzhinji rwese tirambe kuramba tichipiwa mari isina zvainoshanda.
VaMtasa vati sesangano vanoona zviri nani kuti vashandi vapiwe mari yemaranzi ekusouth Africa, vakati zvindo zvingatoita kuti vashandi vakwanise kuzviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo.
Tikuda kuti vashandi vambotange nekupiwa mari yekusouth Africa. Ndo mari yetakaona isu pakuongorora kwedu nekutaurana namuzvinafundo nevashandi tikanzwisisa kuti inotibatsira nokuti haina kunyanya kurema sezvakaita mari yekunze kuAmerica.
ZCTU yatiwo iri kuda kuti nyika iite chirongwa chitsva cheupfumi hwenyika chinotarisawo vanotambura munyika nevasina mabasa. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati sevarairidzi vari kutarisira kutambira mari yekunze nekuti zvavari kutenga zviri kutengeswa nemari yekunze.
Tengo yezvinhu zvose zvatinoshandisa nezvatinoda kudya zvaakungotarwa mitengo nemari dzekunze dzinosanganisira United States dollar iroro. Saka tinotsigira ZCTU pazvavatara kuti mari ngaichingotambiriswawo vashandi zvinoenderana nezvavari kutenga mumashop.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vati kukwira kuri kuita zvinhu zuva rega rega kuri kusiya mari dzevashandi dzisingachatengi chunhu. Vachitambara vati vemabhizimusi vamwe vave kutotengesa zvinhu zvavo nemari yekunze nekuda kwekushaya simba kwemari yemuno. Vakati vashandiwo vanowana mari yemuno havasisina zvavachakwanisa kutenga pamari dzemihoro.
Zvingokwira almost on a daily, if not on a weekly basis. Saka zviri kubva zvadzika mari yevashandi yavari kutambira. Ende kazhinji pakaitika kukwira kwezvinhu kwakanyanya kuse kwatiri kuona uko, kunopedzisira kwaita kuti vanhu vanoshanda even vemabhizimusi vasade kugamuchira mari yemuno.
Mutungamiri wesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries Dr. Israel Murefu vati vashandirwi vazhinji havakwanisi kubhadhara vashandi nemari yekunze nekuti mabhizimusi avo ari kutengesa zvinhu nemari yemuno. VaMurefu vati asi vamwewo vashandirwi vari kutengesa zvigadzirwa zvavo nemari yekunze vanogona kutambirisa vashandi vavo mari yekunze, vakati vamwe vemakambani ava vari kutoita izvi.
Handione zvigonekwa nemaemployers ese, nekuti maemployers akawanda vari kugenerate income yavo in local currency or Zim dollars. Saka maemployers akawanda hakwanisi kubhadhara masalaries in foreign currency. Asi pane maemployers vamwewo vari kuexporta, zvekuti almost 100% of their salary inobva maexports. Saka vanogenerata mari yavo yese iri in foreign currency, vanosanganisira vemigodhi nevamwe vanoexportawo. Ivavo vanokwanisa kubhadhara in forex kana vachida kubhadhara in forex, kana kuti vabvumirana nevashandi vavo kuti vabhadhare forex. In fact, soto zviva vamwe vari kubhadhara in forex.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende panyaya iyi, sezvo gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Gurukota rinoona nezvevashandi vapo mumavhima vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Asi mumashoko avo ekucherechedza zuva ravashandi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati kodzero dzevashandi dzinofanirwa kuremekedzwa, vakabvumawo kuti kunyange hazvo hurumende yavo iri kuedza kuwedzera vashandi mari, mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi ari kukanganisa kuti mari ikwanire vashandi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata. Vanhu vari munyika vabatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Vazhinji vevanhu vatsva vari kubatwa vaine chirwere ichi vari vanhu vari kubva kunze kwenyika, avo vakasvikochengetedzwa munzvimbo dziri kuiswa vanobva kunze vachiongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vave pamazana maviri nevatanhatu, vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe uye vashaya vachiri vana. Kuwanikwa kwevari kubva kunze kwenyika vari ivo vakawanda vane chirwere cheCovid-19 kwave kuita kuti dzimwe nyanzvi mune zveutano dzityire kuti munzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu idzi ndimo munogona kunge mopedzisira mave imo muri kutapuriranwa chirwere ichi zvakanyanya, kunze kwekuti dzive nzvimbo dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi.
Vanhu vabatwa nechirwere checorona vari kuwanda. Kunyanya mazuva mashoma apfuura yatiri kuona manhamba abva anyangokwira kunyanya kuvanhu vari kubva kunze kwenyika. Hurumende inofanira kuti vaite basa nemazvo kuita kuti vanhu vese vabatwa nechirwere ava vachengetedzwe zvakanaka, vasazopa chirwere kune vamwe kuitira kuti tisapinde munjodzi.
Tiri kuona kuti vazhinji vevanhu vari kubatwa chirwere checovid-19 ndevanhu vari kubva kunze uye vari munzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu ava, maquarantine center. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Vangu vakandemiri, tingangoti vanhu vataona vari kubatwa necorona zvakanyanya zvizarwa zveZimbabwe zvanga zviri kunze kwenyika vari kudzoka. Asi chiri kunyanya kuita kuti tive nekugunun'una nekuva nemibvunzo inyaya yezvatiri kunzwa zviri kuitika mumaquarantine centers, kuti havasi kunyatsogara zvakanaka uye nemanhamba ari kukwira kudai. So tinobva tazoona sekuti maquarantine center mundo matove munzvimbo muri kutekeshera chirwere zvino zvisingafaniri zvichiitika. Tinokurudzira kuti hurumende iteste vanhu vanenge vachidzoka nekukasira, nekuti mukugara mazuva akawanda ikugara kwacho kusina kunyatsoita zvakanaka, vanhu vachisheya pekugara, pekurara, matoileti, pekudyira, pekubikira. Zvinopa njodzi kuti kana paina anacho anopedzisira asadza vamwe vese, zvinove zvisingafaniri kunge zvichiitika.
Takanzwawo mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe Dr. Alex Gasasira mazuva maviri matatu adarika vachikurudzira vana veZimbabwe kuti vasatya kana kupanika nekukwira kuri kuita uwandu. Imi munoona iri kurudzira yakanaka here?
Wangu mashoko akataurwa nemumiririri weWHO muZimbabwe mashoko akanaka ekuti vanhu ngavasapanika, asi mashoko aya anofanira kufambidzana nebandiko rehurumende vari kuratidza kuti vari kuita basa nemazvo. Vanhu havafaniri kuvhunduka kana hurumende ichimekashuwa kuti vanhu vatestwa vese. Vanhu vavakasangana navo munzira umu mukuuya mukuenda muzvitoro nekudii vese iri kuitwa iri kunzi nedzimwe nyika dzese idzi test, trace and isolate. Saka inyaya yakakosha yekuti vanhu vanenge vatestwa vakaita positive, vanhu vavakasangana navo vese vanofanira kutestwa kuitira kuti tikasire kubata chirwere chisati chatekeshera. Iyoyo ndiyo tingati meseji yakakosha yatinofanisa kuzivisa vanhu nehurumende kuti ngavagadzirise pakutestwa kwevanhu vanenge vasangana nevanhu vanenge vabatwa vaine korona, kuitira kuti tikwanise kukondena chirwere ichi.
Iko kutestwa kwevanhu vanenge vakambosangana nevanhu vakazobatwa vaine coronavirus yakakosha zvakadiwe iyoyo, Dr. Munatsi?
Contact tracing yakakosha zvikuru, nekuti contact tracing ndiyo inoti kubatsira kuti tikwanise kudzivirira kutekeshera kwechirwere. Kana munhu akange abatwa aine korona, mubvunzo unenge wavapo ndewekuti munhu uyu akambosanganawo nani, vaakasangana navo, akasangana navo zvekukwazisana navo here, zvekugara padhuze here vachitaura nyaya. Vanhu vese vakadaro ivavo vanenge vakasangana nemunhu anenge aita korona vanofanira kuzivikanwa, votestwa, vopuwa mazuva yekuti vapinde muisolation vagare vasingafambe pambe vachisangana vamwe, nekuti dambudziko rekorona nderekuti kana tikarega vanhu vachingosangana panopera mazuva mashoma shoma, kana munhu wana akanga aona vanhu vairi vatatu vakabata chirwere voonawo vavo vairi vatatu zvichienda zvakadaro, panozopera masvondo tinenge taane zviuru nezviuru zvevanhu vanenge vane korona. Saka zvakakosha kuti contact tracing inyatsoitwa chaizvo. Unfortunately izvozvi zvanga zviitika muZimbabwe zvinoratidza kuti hurumende iri kumashure necontact tracing, asi contact tracing kwainoitwa inoshanda zvakanyanyisa.
Avo vanga vari chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunare vari kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuratidzira kuri kuitika muAmerica zvitevera kushaya kwava George Floyd kuri kuramba kuchienderera mberi, dzimwe nyanzvi dzichiti kuunzwa kwemauto kuti achengetedze runyararo hakuna kuipa sezvo mapurisa anga akurirwa. Asi vamwe vari kupikisa izvi vachiti hazvienderane neutongo wejekerere. chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMinneapolis uye vari mufundisi amai Rebecca Makai vanoti kuunzwa kwemauto maguta ane mhirizhonga kuti abatsire kunokwanisa kuita kuti zvinhu zvidzikame sezvo mauto asina waari kurova kana kushungurudza. Amai Makai vanoti zvakakosha kuti nyaya yekushungurudzwa kwevanhu vatema ikurukurwe nechimbi chimbi sezvo vazhinji vave kutyira upenyu hwevanakomana vavo nevarume vavo kana vachinge vari mumaoko emapurisa. Nzvimbo zhinji muAmerica dziri pasi pemutemo wecurfew kuitira kuti mhirizhonga isarambe ichipararira. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naamai Makai kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona sekuti zviro kwazvo vanhu vakatsamwa, vanhu vakagumbuka, vanhu vakarwadziwa. Ndichizvisanganisirawo semunhu akabereka mai ende uye kuti semunhu ane mwana mukomana, semunhu ane murumewo chitema, ndinobatikana zvikuru. Ndakakoniwa kana kuti nditarise kwemaminitsi zvakaitika panyaya yemurume uyu. Takadzimbikana. Ndinonzwa kuti vanhu vese kupenga kwavari kuita, kupopota kwavari kuita, chichemo chakakura kuti hurumende ngainzwe. Kana vaine mwoyo sevanhu vari panyika, vanzwisise, vazive kuti vanosvika pakupedzisira pakurwadziwa vazorwadzisa vanhu zvokuti kuonawo munhu wese akusunuka kudai. Zviri kurwadza. Zvakaitika muno muMinneapolis hazvigoni kana kuti zvitaurwe nemuromo, hazvitauriki. Asi ndoda kuti ndingoti ndinofunga kuti nguva yacho yakwana yekuti vanhu tisimuke, vanhu tibatane pamwe chete, tikwanise kuti titsvage nzira yekuti tinzwikwe naivo vane simba rekuchinja mamirire zvinhu izvozvo.
Munoona sei nyaya yekuunzwa kwevechiuto munzvimbo dzakasiyana-siyana? Iko kwenyu kwakamira sei pari zvino?
Ndinongoti kuunzwa kwemauto kwakanga kwakaipa, kwakanga kwakanaka, asi nekuda kwemamiriro wakanga azoitawo zvinhu yekuti unonyatsoona kuti hazvisisiri zvekubatsira rume rudo vanhu vatema. Zvinhu zvakanga zvamirawo kuipa zvechokwadi, mamiriro angaita kunze, kupwanywa kwedzimba dzavanhu vatema, zvitoro hatigoni kuti sevanhu vatema toti tiri kuzvirwira tozviparadza futi. Saka masoja akatumirwa kuratidza kuti ndaakunzwisa kuti pese panoitika bongozozo. Havazi vese varidzi venyaya vanomira panyaya yavo vega vachipenga. Kune vanouyawo kuda kuti vari kurwisa nyaya yavo vanhu vatema vaya varege kunzwikwa, asi vakauya nemhirizhonga yakawandisa vakatanga kuataka. Saka ndinoti masoja kuya kwaakaita kwakabatsira kuti kudzikamise zvinhu. Nereko kuti chinhu chandinoti kuri kubatsira ndekuti havana munhu wari kupfuura, vari kuchengetedza kubatsira mapurisa nekuti mapurisa anga akurirwa. Ende zvechokwadi, nhubu dzakapindira pakati pedu isu vanhu vatema nevamwe vanga vachitaura vachida kutibatsira kuti tizwi redu rinzwike, nhubu idzodzo dzakanga dzauya dzaakuda kutoparadza isu vanhu vatema kuti tiri kutaurirei kuti matirwadzisa. Saka chero dai taizoramba chitaura kunzwa kutaura kwedu hakwaizonzwisiswa. Saka ndinoima ndichiti hongu kuuya kwakaita mauto hakuna kunge zviri kuchitifadza kuti kwose vatumira mauto, asi mapurisa akanga akundwa. Saka mauto akauya nezuro takanga tiriko takaenda tikanofamba tikamira pamwe chete nevamwe chimacha chitaura usavafundisa mafundisi dare rejl siara bati mapurisa iwo nemasoja vakanga vari pahana kana zvavakatiita kusvika tapedza kutaura zviri pamwe yedu.
Avo vanga vari amai Rebecca Makai vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuMinneapolis kuno kuAmerica uko kwakatangira mhirizhonga iyi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurugurei chatina kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Manera kanaka tinokuchingamidzai muri Zimbabwe na vose vakateerera panguva ino vedwa vashandiri vaipai tole ndirikuno kucape town hazvinhu zvaakunge zviri nani naniwo zvaakuchinja chinja in terms of my levels by restrictions ema corona disease watinawo mazuva ano vakabvumidzwa kutenga hwahwa kana zvidoro vanhu vari kutoita zvekuforera padoro pane kuti vaforere kuchikafu vanhu vave vanhu vamwe tinosiyana shuwa pakuronga vamwe tikorere dambudziko kuti muri todzipei todziitirei panguva yakadai ivo vari kutopuwa mari ma350 vari kupuwa negovernment mahara vatoonawa kuforera padoro. Izvi zvinhu zviri kuitika muno muSouth Africa izvikune kwatiri kuno kucape town unonyatsa kuona kuti zvinhu zvasiyana ndo zvari kuitika kuno ndo zviri kuitika kuno so zvinhu zvachinja upenyu hwevanhu vamwe vari kufunga kuti pamwe doro richadini richavharwazve saka vari kutoodha chaiko kuodha kuodha tinotenda
mrisei koko mrisei kwatere nawo dzedu vatoona musiki panhau tinotenda nebasa renyu ramunobata tinotenda kwazvo murambe makadaro zita ndinonzi Morrison Mhlanga ndomusouth africa kuporti Elizabeth. Aiwa tinoti zvezvirwere izvi zvaakutoda mwari mukati nekuti macrisis ari musouth africa ava kupfuurawo more than 36,000 saka azvakutoda kuti mwari vapindirewo asi chinhu chandinotenda mwari ari kutisesekedza uye kumabasa tiikwanisawo kuinda tiitsvagawo chekurarama basi tikwanisa kuinda saka aiwa tinotendawo mwari nezvaanoita izvozvo ngai ndatenda zvangu mazita.
Ini ndiri Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata. Zongo edia pera rigaiti mbotarisa msire na uzwa kare. Bazi rezo utano rakazivisa nezuro maneru kuti uandu vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe wakwira kusvika pamazana maviri nevatanhatu asi uandu uhu unogona kukwira nhasi maneru. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rukurudzira vashandi kuti kutanga mwedzi uno varambe kutambiriswa mari nemadhora emuZimbabwe asi kuti vapiwe dhora rekuAmerica nekuti remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba. Kuratidzira kune mhirizhonga mukati kuramba kuchienderera mberi muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.